vachitaura pachitiko ichi. Vachiwenga vanoti kuvapo kwedare repamusoro iri kudunhu reManicaland kushapa kuti mhosva dzakakodzera kuenda kudare iri dzitongwe nechimbi chimbi. Nyaya zhinji dzaida kunzwikwa nedare iri dzaiendeswa kuHarare, asi hurumende yave nematare kumasvingo uye ragara riripo kuBulawayo. Vakaudzawo mumwe wevanhu vange vari pachiitiko ichi kuti kubazi reJudicial Services Commission kana kuti JSC kuchiri nezvimhingamupinyi zvinosanganisira kushomekwa kwevashandi vakaita sema magistrate nevamwe vashandi vekumadzitare, izvo vavimbisa kuti zvichagadziriswa. Mukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava vanoti shuviro yeJSC kuti kutongwa kwedzimhosva kuendeswe kunzvimbo uye matunhu akawanda munyika kuitira kufambisa zvakanaka uye nenguva kwenyaya idzi. Vakatiwo kunonoka kutongwa kwemhosva kwave kukonzera kuti paitwe huori. Vapasimonya kureba kuita rinoshanda nesangano rinogwira kodzero dzevanhu vanoti dare iri rauya panguva yakanaka apo nyika yatarisana nesarudzo.
Nyaya hombe nyaya yemabacklog anoitika kumatare kuti matare anenge akakonjeswa nenyaya dzinenge dziri kupera. But chandinofunga chakanyanya kukosha ndechekuti yauya panguva yatokuenda kumaelections. Tinoziva sarudzo dzichipera kuchaita maresults anokondeswa, saka zviri nyore kuti kana paine contestations dziripo dzotonha rokuramba maresults kana kuti anofanira kunge achiongororwa nematare zvinenge zvakuitirwa padhuze vagari vemuno mamutare kana kuti kumacondestions ekuno kumaNicaland province nemamaprovince ari padhuze pane pasina chikonzero chekuenda kuHarare. Saka tinotarisira kuti ichabatsira zvikuru panguva yemaelections kupinda inoyi iyo haikoti yavhurwai, uyezve maybe tinotarisira kuti ichange ichibatsirawo zvakare kuti nyaya dzakaita sedzecorruption or anti-corruption cases dzinge dzichikasika kuitwa nekukurumbidza. Anti-corruption cause atouyawo kuno kumaNicaland zvatinonyanya kutarisira izvozvo.
Vamako Machona mutungamiriri webato rinopikisa Red African Democrats TAD avo vanoti kuvipo kwedare iri kuchabatsira zvikuru kuti nyaya dzizeiwe nechimbi chimbi uye zvisingadyi mari yakawanda pakufamba kuenda kuHarare.
Tinofara chaizvo nekuti kuno kwamutare kwavhurwawo dare repamusoro kuti nyaya dziya dzinenge dzichitadza kugadziriswa pasi apa kumakotsi masmaller courts dzinowanawo mukana wekuti dzinoongororwawo pamusoro. Mutare yanga ine dambudziko kuti nyaya idzi dzaizopedzisira dzaonzi nda kuHarare, saka zvaita kuti vanhu vadii vaspende more money vachitravhera nekunogara. Ende nyaya idzonzi dzoka futi next week, dzoka mwedzi inouya, icharamba ichingori dambudziko rokutravhera wakananga kuHarare kana kuBulawayo.
Mambo Zimunyaki Ben Virindi vanoti mhosva dzanga dzave nenguva dzakamira dzichafambiswa nekuchimbidza.
Kwe haikoti inei wamutare muno mudunhu reManicaland province zvichabatsa zvikuru matambudziko emhosva kana kuti enyaya dzanga dzagarisa dzichidzirumbira kuenda kuHarare. Tatine bekuloko yakakura muManicaland munomu yenyaya dzakamirira kutongwa, dzimwe dzacho dzine 5-6 years nyaya dzisikatongwi, dzagarisa dzii dzakamirira kuti timire mulaini kuti dzitongwe kuHarare. Saka nokuti ndibudisa nekuvakwa kwaitwa kwagaiuri panamba maNicaland isiya yasimuka. Nyaya dzese dzavanhu dzakadzagara dzese dzakuchipira dziri padhuze, saka madhisitrikti ese eMaricaland province dzese achabatsira zvikuru chaizvo.
Vamwe vaiva pachitiko chekuvhurwa kwedare rehaikoti mukuru wemajeri vaparadzai Zimondi, vamwe vakuru vemapurisa vechiuto uye vashandi vekuhurumende kusanganisira gurukota redunhu reManicaland amai Monica Mutsvangwa, mutongi wematare epamusoro Judge President Justice George Chiweshe nemamwe makurukota ehurumende. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.